Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gumi guru 22 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sarudzo dzemabai elections dzoitwa matunhu akasiyana-siyana munyika nhasi pasina kurwisana sezvakaitika mukutsvaga rutsigiro kumatobo nekuinsiza. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDoug Coulthard vamiswa pamberi pedare nhasi mushure mekusungwa nezuro. Tine hurukuro naSadunhu Khatiza Gomo nezverufu rwababa vavo Ishe Chidziva wekwaZvimba. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nasi kwaitwa sarudzo dzemabai elections munyika matunhu matanhatu anoti Buhera Rural District Council Ward 24, Guruwe Ward 4, Insiza Rural District Council Ward 4, Matobo Rural District Council Ward 2, Takawira Rural District Council Ward 6, Nemutare Municipality Ward 18. Izvi zvakatevera kufa kwemakanzura aimirira nzvimbo idzi, vazhinji vacho vaive nhengo dzebato reZANU PF. Mukuzeya nezvenyaya yesarudzo dzanhasi, tabata vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana.
Tichinzwa kuti tavhura mapolice station yedu ma7 o'clock makuseni, uye vanhu vauya kuzokata mavota avo, uye vanhu vedu vari kuvhota murunyararo kwese kwatine mabai election.
Hapana zvichemo zvamati mawana kubva kumapato ezvematongerwo enyika kusvika pari zvino?
Zvichemo zvatingati zvabva kuvanhu ivavo zvingava zviri formal tigere kuwana, kunze kwokuti kana pane zvatisiya, but vatataura navo pamaupdate atawana, tatisati taona chichemo chambobva kuvanhu.
Ko ivo vanhu vacho vari kubuda here vachivhota?
Taona makuseni manhamba ambobuda, senichaiko vanhu vangu variko vakawanda, uye tazoona nemasikati vangu vachiuya. Iye zvekare sarudzo idzi ndedzemabai election nguva kuti tine vanhu vatakatarisana navo vanofanokwanisa kuparticipata, nokuti votadzorwa kushandiswa pabai election yelocal authority rinovhara musi wavabuda vakandiyo, kureva kuti kana uri musi vakaridzana nakansela kana musi wakashaika, kureva kuti vanhu vangu vakanyorisa kuvhota zvekusvika musi iwo ndovanokwanisa voga kuvhota panguva iyoyo. Nokudaro tinatsoti manhamba edu tichazozitori zhinji kuti zvavhota tina kutanga yakamira.
Saka zvinenge zvabuda musarudzo dzanhasi idzi zvinoziviswa rini?
Zvinobuda musarudzo idzidzi mukazvitarisa pabumbo redu remutemo, kansela anodeclarewa kuine inonzi ward collection center, nekutenge tine mapolling stations akasiyana. Nokudaro maresult iwayo akasendwa kubva kumaward akasiyana achienda kubva kumapolling station akasiyana achienda paward collection center akangokaruka awerengedzwa ipapapo. Anenge atokunda musarudzo iyo anodeclarewa ipapo.
Pane nyayawo yekuti kunzvimbo dzematobo neinsiza kwanga kuine mhirizhonga, mungatiudze kuti panyaya dzakadaro zeki inopinda papi, kana kuti iri ibasa remapurisa, zvinenge zvichi famba sei?
Okay. Andisingazivi kuti motaura zvanhasi here kana kuti
aiwa zvakaitika sarudzo dzisati dzatanga. Ndiani anofanira kunge achigadzirisa nyaya idzodzo?
Isatikatsa ruchindo kuti zvekuti akagara pasi nevemapato vose munzvimbo iyoyo, mapurisa akapiwa nyaya yacho kuti vaiongorore, asi vose vemapato vakatenda kuti havambei mberi, hazvingatikonesi kuti sarudzo dzifambe, nekuti vakazoonekwa kuti vanhu vanga vakonzeresa dambudziko vanga vasiri vemunzvimbo iyoyo, uye inyaya inenge iri kumapurisa. Asi isu vekomishoni tinongogara tichikurudzira kuti aiwa, kana tichiita sarudzo dzedu ngatidzite murunyararo.
Vanoona nezvekuburiswa kwemashoko musangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vaJasper Mangwana vachitaura vari parunare muHarare. tabatawo vanoona nezvesarudzo mune rimwe sangano rakazvimirira reelection resource center vachikokera mabasa esangano iri vaSolomon Bobo Sibuno.
Chinhu chekuti tambo tichione kuti zvara nhasi rinofamba sei, saka tine vanhu vari pagrounds madifferent areas zvokuinisisa Mutare Gurure, tine vamwe zvekare vari kunana Matopo vari kutibatsira nekutipa information. Tataona chinhu chekuti hazvo runyararo rurimo munzvimbo dzese, zvasiyana nemazuva mashoma apfuura yakanga mbona ruzha rwanga rwati 1-3. Tichizotaura zvekare kuti tikuona kuti kune dzimwe nzvimbo dzekuti mapatida anogona kunge aisa madeski avo panze pavakagara vari kunze kumapolling stations. Chinhu chatiri kutanga kutoonawo ipopa paelection inei kumashure kwatinobveka takazviona. Chinhu chekuti tinogona kutanga kuvewarizwe zvacho pamusana pekuti tinogona kuita kuti vamwe vanhu vagove nekutya chinge vachizopinda mune izvo zvesarudzo izvi vanenge vakushaya kuti maseda ari kunyorerwei kana kuti vanhu vari kuitei.
Asi vanhu vari kubudawo vakawanda here vachinovhota pane zvamanga muchiona?
Kunokuinsiza vanhu vanga vakati wandei. Patambotarisa kwamutare tamboona vanga vachiri nani ndokunga panguva dzanga dzichisvika nguva dzemasikati anaya chizonzwanga kuine kuma80 kuma100 vanga vabuda.
Asi iyo nyaya yekuti muzuva rekuvhota munenge muine runyararo, asi mukutsvaga rutsigiro panenge paine mhirizhonga, zvinokanganisa sei utongo hwejekerere?
Chazvinokanganisa ndechekuti tinenge tichiita kunge tinotsvaira marara tobva taaita pasikapi, saka tine matambudziko atinosangana nawo mazuva isaya. Asi pane musi watinozoti ngatimbokanganwa ine zvavo, rinotozova ndo rinenge riri dambudziko ratinenge taanaro manje. Asi chazvinokonzera ndechekuti kuti vamwe vanhu vazotaiwa isu hatishata, ndopanozobva dambudziko guru taizvi nemhirizhonga mukati isu hatishata zvinokutikwadza.
Mumwe mukuru musangano rinoona nezvesarudzo rakazvimirira reelection resource center vaSolomon Bobo Sibunu vachitaura vari parunare kuinsiza. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDoug Coulthard vakasungwa nezuro vamiswa pamberi pedare raMajor Street muHarare nhasi. VaCoulthard vakasungwa vachipomerwa mhosva dzeuori dzine chekuita nekumirira mutori wenhau Hope Chingono, asi vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa idzi. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata rimwe gweta ravaCoulthard vaChris McKay.
Saka vari kumiririrwa negweta rinonzi David Drury wekuHan and Blankenberg. Ini ndanga ndiripo ndichibatsirana navo nezuro patakaenda manheru musi wechishanu. Takakwanisa kuti vatorwe mashoko avo ekupindura mhosva dzavanopomerwa. Mapurisa apedza kunyora mhinduro dzavaDoug Coulthard, vakabva vatipa mukana wekuti tiende kumba navaDoug Coulthard. Saka mapurisa akati tava kumusunungura tichimuisa mumaoko emagweta ake ndokukumbirwa kuti tidzokere nhasi musi wemugovera 22 Gumiguru 2022 kuitira kuti tiende kudare.
Saka pamadzokera kudare nhasi zvanzi kudii?
Patadzokera mangwanani tazopfuurira tichienda kudare rinotongwa mhosva remamagistrate reHarare Magistrate Court, uko vaDoug Coulthard vapuwa mukana wekumira pamberi pedare kekutanga nekuverengerwa mhosva nekunzi mava musungwa. Saka izvi zvaitwa asi nekuda kwekuti vakapuwa mukana wekuenda kumba vakakwanisa kudzokera kumapurisa nhasi nekuenda kudare zvisiri zvekuitwa njetani. Mutongi anga achitonga nyaya iyi vamanuwere vazoisa vaCoulthard pabail. Vapuwa mukana wekuti vatongwe vachibva kumba.
Munodzokera riini kudare?
Musi wa29 Mbudzi wegore rino. VaCoulthard pavaenda pamberi pedare vazivisa mutongi wedare kuti vane kunyunyuta.
Sei vari kugunun'una? Chii chiri kupa kuti vanyunyute?
Nenyaya yekuti vanzi musungwa. Asi nekuti dare ranga risina nguva yakakwana yekunyatsonzwa nyunyuto iyi razoti mashoko akawanda anoenderana nenyunyuto iyi nekupokana nekuti vanzi musungwa anofanira kuti anyorwe pamapepa. Saka mapepa aya achaiswa pamberi pedare shondo rinotevera musi wechitatu. Vanomiririra dare kana kuti nyika distate vopindurawo panozosvika musi wa2 mbudzi. Maprosecutor kana kuti vanamuchuchisi vanofanira kunge vapa mhinduro dzavo. Panozodzokera nyaya musi wa29 mbudzi 2022 mutongi anenge apa mutongo wake kuti dare rinoti pamusoro penyunyuto yasimudzwa navakosha.
Gweta vaChris Mike vachitaura vari parunhare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto akapidigura hurumende nechisimba kuGuinea atenda kudzosera nyika kuutongi hwevanhu newejekerere mumakore maviri anotevera mushure mekutemerwa zvirango zvakasimba nesangano remubatanidzwa wenyika dzekumawirira kweAfrica reECOWAS. Iko zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopakurirwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Laina George avo vari kurarama nechirwere chegomarara repazamu.
Inini zamu rangu rakaita bundu panyatso panapa panipo. Pakaranga rakubuda discharge yeyelo. Ndopandakazoenda kuna chiremba ndobva vanditendai munoitwa ma-x-rays. Vandaitwa ma-x-rays inobva ndasitwa biopsy ndobva yazotaura kuti ikenza stage 2.
Nemakore 6
ekuberekwa ndogara kumarondera kwaShonaland East. Akabatwa chirwere chebreast cancer muna 2019 muna November tichibva ndaoparetwa ipapo. Dambudziko riripo nderekuti handina kuenda kunoitwa chemotherapy nenyaya yekuti mari yacho handina.
Pamakaudzwa kuti manga mabatwa necancer makanzwa sei?
Mavhedha rakemba bhosi ndakatongoona sange ndaakutofa ndinombozvitambira nawo ndaane 3 years. Saka ipapo ndaada kutongofungidza kuti kufa bhosi vanhu vanongobhilivha kuti kana munhu atongoita cancer the next kwatove kufa. Saka ndakatochema.
Saka makazobatsirika sei kuti muzvitambire?
Ndakaenda kunoona dokta Mushikwi. Ndabva kuna dokta kundiona since dokta kundiona ndo vakanga vaona chirwere. Hatine kutya ndasina kunyatsozvinzwisisa kuti handibviswe zamu ndozvoita sei. So ndobva ndaenda kune vanonzi dokta Mushikwi kuNewlands ndobva vandiadvisa kuti ifinishe ndodai mukabvisa munongorarama zvakadaro. Saka ndopa ndakazoita go ahead kuenda kunoitwa operation yangu.
Mamuri kubata basa ripi musati mabatwa gomarara?
Ndaicrossa babhodha kuenda kusouth ndichinohodha ndichidzoka ndandine free market. Enda kuzambia ndodzoka ndoenda kumozambique ndodzoka ndobasa randaiita iroro. But now handichakwanisa kuriita because handichasimudza zvinhu zvinorema nenyaya yekuti chest yangu haisisiri strong as before.
Panyaya yekuongororwa pakatapa muri kuzvikwanisa here zvakamira sei?
Sintiye zvinezvi handichanyatsoshanda zvakanaka. Vana chiremba vekunoko kukutarisa like kana vari vekensa ivavo anenge ari ma-$60 $80 for consultation fee. Inini handina medical aid. Saka kubva zvandabva muchipatara 2021 muna November handisati ndadzokera kucheck up nenyaya yekuti mari yacho handina. Ini ndogara 80 kilometers kubva muHarare kuya kumarondera. Saka unofanira kutowana mari yebhazi then wotravhera kunoona chiremba. Saka mari dzacho hauzoziwani. Saka handisati ndadzokerako.
Asi shuwiro yenyu ndeyei?
Shuwiro unezva chinoita like gomarara iroro waitwa op izvozvi nhasi kune makore unenge wakutonzwa kuti godhi yangu haisisiriwo yakurwadza saka unenge wangoti the next thing regai ndiende ndinotariswa nachiremba but nekuti mari panenge pasina unenge wakutoopta kungonwawo zvimahebzi zvechibhoyi kana kungotora mapanados womwa wogara asi pfungwa dzinenge dzichingokunesa kuti maybe dai ndaenda ndandotariswa nachiremba but mari hapana
michina yekuti mutariswe iriko here
kwarare sofa kubva 2021 yandaendai mushini wangu uchishanda i1 for now handisati ndanzwa kuti mushini wacho uri kushanda here kana kuti hausi shuviro yangu ndandiroda kuenda for review kuti nditariswe futi kuti ko breast rangu nechest zvazviri kundorwadza pamwe rimwe breast rinogona kunge radairira saka ndaida kudzoka futi kuti ndinotariswa rimwe zamu ndione kuti gomarara haina kupararira here
mune mhuri here
ndine vana 3 mukomana mumwe chete vasikana vaviri
ivo vari kuzvitambira sei
zvakambovaomera pakutanga asi zvinezvi vatongojaira unotonzwa wangoti mama zororai chero ukangoti ndaakurwadziwa vanototi mamararai dakikidiki wacho ane 16 anotondiencourage zvezvokuti pamwe ndisati ndatobuda unotonoti atojaira kutoti mama ifomu breast renyu ratobhenda kugadzirisai dai kutoona kuti vakutongozviva kuti ndozvazvinofanira kunge ndichitongoita kana ndakubuda kana ndaisa fomu breast rangu rinofanira kunge riri straight ndofita nehembe ndotoenda baba vakatongozvigamuchira wanotongondisimbisawo
kana paine vamwe vakateerera pari zvino vanofungidzirawo kuti pamwe vangangova negomarara irori repazamu mungavati chii
chandinokurudzira mamwe madzimai kunze ndekekuti endai munotariswa hazvityise uye hazvirwadze kutariswa even operation iyoyo vanhu ngavangoitwa vatariswe asi chinongorwadza ndechekuti chinyange tikangovataurira kuti endai munotariswa anonotariswa but the next thing anoita sei mari dzacho pamwe anenge asina saizvozvo ndikutaura ndiri mumarondera kotombotondaudza mumwe mukadzi ari kumamusha uku ari kutotadza kana kuti mari yekuti apinde mumarondera ozobva mumarondera omubenda kuHarare bcause mumarondera munomu hatina mushini unotarisa hatina anachiremba vanotarisa zvese zvinoitwa kuHarare saka kurudziro yangu ndeyekuti madzimai musatye endai isusu tiri kurarama mazviri
vanenge vachida kukubatsirai nezvamataura izvi kuti muri kuda kuenda kunoongororwa vanokubatsa ipapa
vanenge vachida kundibatsira nhamba dzangu dzefoni dzinoti idzo plus 263 772 3068.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Iko zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu kana kuti our lives upenyu hwedu. Nasi tine hurukuro naSadunu Katiza Gomo vakaberekwa vachinzi Gibson Jenami nezverufu rwababa vavo Ishe Chidziva vekwaZvimba. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Chatinoita ndechekuti chekutanga vakashaika vanonzi Mambo Chidziva vanobata nzvimbo inonzi Zvimba Neti vesimeni vavo vanonzi Johani Chitsangamuti Jenami Mambo Chidziva vakaapondwa kuvechiti wa7 November 24 saka vazoshaika Mambo Chidziva vari kuparireyakwa mushure mekurwara nechirwere cheitsvo changa chingavanyika kumakore etano ati kuti nimtime handikwanisa hangu kutaurira kuti mambo pedu anoudza sei pachivanhu sezvondiza kuti chivanhu chesikreti iri kuvesi asi chandinotaura ndechekuti vane chemo wavo vanhu vanoungana vachanoungana kusara hafu panovapa purazi ravo rekurafu ngora nemusi wechitatu ndopatiri kutarisira kuti vanhu vaende kunochema mambo wavo vari panzvimbo iyoyo zvokuvigwa nekuradzikwa zviri kufemili yekwachidziva ipapo zvekare regai ndizadzise nyika yakateerera kuti anonzi Chidziva wacho umambo hwechidziva mwana wechitatu waazvimba vanonzi mambo zvimba varipo anonzi Stanley Mondoro ndiye mambo zvimba kana tichitaura kuti zvimba ndiye baba muridzi wenyika yekwazvimba asi ane vana vake vatatu panova ndopazobuda uyo anonzi Johanisi Jenami akabata zita rinonzi Chidziva mwana waazvimba riri gotwe dange raazimba anonzi iye chambara nebange racho rachiteererwa neanonzi deperere ndosekenzi bhoni kodzi bhoni ari chidzimba saka vana vatatu ava ndovanoumba inonzi zimba ndofunga ndobamirire ushe hwekunova
Saka tichitarisa pakuradzikwa kwavo tisika taure hedu zvimwe zvamati hamukwanise kuti mufukure hapwa pane nzvimbo here inoradzikwa madzishe kunharaunda yenyu kana kuti zvachinja nekufamba kwenguva
nezvimwe zvakati secret na inogona kungokutaurira kuti hapana nzvimbo inonzi inoshayika inoigwa mambo mambo wega wega vanenge vaine chiyano chavo chavanoita nenzvimbo dzavo dzavanotarisira kuti dzatinoisa madzimambo edu asi dzisiri kuozi kuvanhu vese vese asi dzinenge dzichizivikanwa nevehuchechepa
saka tichitarisa kuti vange vave nenguva yakareba chaizvo vachitungamirawo vanhu vavo mungati nyika yarasikirwa zvakaita sei
nyika yarasikirwa zvisingaiti vanonzi mambo chidziva vanga vari mudzidzisi wetsika dzechivanhu anga ari mubatanidzi wedzimba iyava tiri kuti mambo chidziva udzi vanonzi kanga mudzivano mumba mavo mavaberekwa ndogotwezvo mukatarisa zvakaitika pachivanhano zvekuti zvakafamba sei ive igotwe mumba yavo yavaberekwa namajenjiwa ushe hwavanga vakagara igotwe futi mumba maaberekwa chidziva wacho maazvimba zvino gotwe munoriziva mumba mavo mavanga vakaberekwa ivo dzowanisi kakamutidzenani vanga vakatiwa basa rekutina mhuri yese ivanovakoma ava vanga vachiti kana vakakanganisa vanoendeswa kuna dzowanisi vorangiwa vasati vaamambo ndobasa ravaitiwa nevakomavo vese kuti mwanani ngaada kuroora ivo ndo vaiita basa rose rovandiita raiva kuzonzi mambo vakazopiwazve asi vanga vachiita basa nefemiri rese vozopiwa chigaro ichi futi chegotwe futi umambo hwanga vakagara ndeegotwe pavanga vachishanda vari mambo zvavanga vasingade vanga vasingade vanhu vanosarudza mhuri vanovenga mhuri mambo chidziva vane nhoroondo nekuti vakakutaurirai kuti zvimba anobva apa achienda apa nyika yedu anozita rekuti nhingi remutsaka yakati paine mujoinidza munhu yeyote nokupinda mutsaka yedu asi achishandisa nevezita vaiziva zvose izvo saka parasikirwa zvekuti nachipanga mazano munhu anga achiziva dzinza rose mamiriro aranga rakaita uye vanga vaine rudo nemunhu wose vaititaurira isu semadzisha avo kuti iwe munhu wese waunaye iyeye mwana wako hazvina mhosva kuti anoyera musipo uti chinonzi mwana kureva kuti rudere naye munzvimbo mako saka hazifane kusarudza
saka tichitarisawo paine dzidziso yakanangana nevamwe vechidiki vasinganyatsonzwise nhoroondo dzamuri kutaura izvi dzamuri kutaura idzi madzishe akakosha sei patsika dzedu dzechivanhu
maita zvakanaka ndiri kutaurira mwanangu munhu anonzi mambo tinenge tataura nenyaya yetsika nemagariro munhu anonzi mambo anochengetedza kwakabva vanhu nekuri kuenda vanhu
tinotenda zvikuru apo vanga vari Sadunu Katiza Gomo vekwazvimba vachitaura nezverufu rwababa vavo Ishe Chidziva vari kutarisirwa kuti vanoradzikwa svondo rinotevera Iko zvino tokupai chirongwa chatinotarisa nao dzemitambo mutambo weCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi chikwata cheDynamos charohwa zvikuruva izvokuti FC Platinum yatora mukombe weCastle Premier Soccer League wemwaka uno isina kukava bora nasi ine mutambo mangwana kuti tinzwe zvizhinji nezvenyaya iyi regai tiende kumutori wenhau dzemitambo Michael Kariati.
FC Platinum yatora mukombe weCastle Laga Premier Soccer League wemwaka uno isina kupinda munhandare zvichitevera kurohwa kwaitwa Dynamos 1-0 neBlue City. Kupera kwemitambo yanhasi kuratidza Dynamos haichakwanisa kubata kana kudarika FC Platinum pamitambo mitatu yasara kuti makundano aya apere. FC Platinum ine mapoints makumi matanhatu nemanomwe kuine mitambo mitatu chete kuti makundano aya asvike kumagumo. FC Platinum iri kusangana neCapes United mangwana, asi mutambo uyu hausisina kukosha. Uyu wave mukombe weCastle Laga Premier Soccer League wechina wakateverana kutorwa nechikwata chaNorman Mapeza ichi. Dynamos iyo iri pachinzvimbo chechipiri ine mapoints makumi mashanu nematanhatu. Blue City iyo iri kurwira upenyu hwayo mugungano iri yave nemapoints makumi matatu, asi ichiri panguva yakaoma mushure mekunge ZPC Kariba yarova hwahwa 2-1. Blue City neZPC Kariba zviri kusangana kuNyamunga Stadium sondo rinotevera. Zvichakadaro, mutambi wetsiva wemuZimbabwe ane mukurumbira kuda kwache chivandire achambomira kwechinguvana kurwira bhande regoridhe reWorld Boxing Council. Izvi zvinotevera kumiswa kwemutambo pakati paEmilith Mekadro naMarion Juarezi, avo vari kurwira bhande regoridhe iri. Mitemo inoti achakunda pakati paMekadro naJuarezi ndiye acharwa naChiwandire. Murairidzi waChiwandire Clyde Musonda anoti
Ane speed plus anokanda ma good punches plus andotoona kutoti style yake boxing inogona kutonge ichimuendesa mberi.
Chiwandire ndiye mutambi wechipiri kutevera Charles Manyuchi kubata bhande reWBC reuremu wesilver. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Tinotenda zvikuru mutori wedu wenhau Michael Kariati achitipa zvabuda mumitambo yanhasi tichiti makorokoto kune chikwata cheFC Platinum. Asi nhasi kune mimwewo mitambo iri kutambwa kuEnglish Premier Soccer League. Paris zvino chikwata cheChelsea chakaita mangange 0-0 nechikwata cheManchester United mutambo urikutambirwa kuStamford Bridge. Iko zvino mutambo uyu uri pa half time. Vatereri, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Sarudzo dzemabuy elections dzoitwa matunhu akasiyana-siyana pasina kurwisana sezvakaitika mukutsvaga rutsigiro munzvimbo idzi kumatebeleland south kunzvimbo dzakaita seMatobo neInciza. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDoug Coltart, avo vakasungwa nezuro nenyaya ine chekuita nemutori wenhau ane mukurumbira Hopo Chingono, vamiswa pamberi pedare nhasi. Mambo Chidziva vekwaZvimba vari kutarisirwawo kuvigwa svondo rino mushure mekushaya. Aiwa vatereri, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya njinzwa nawo dzeIsindebele nantungamiri Nkomo.